Mutauri MDC Alliance muzvarefa dzaimahere vaudza Studio 7 kuti imwe motokari yavachamisa yapambuka nemapurisa anga akavhara mugwagwa Marusape pavanga vari munzira kuenda kumusangano.
Mota yanga ichifamba muconvoy yavachamisa Toyota Fortuner yabatwa nemapurisa ya impoundwa Marusape.
Muzvare mahere vati havasi kufara kuti nhengo dzezanu PF dziri kurambawo dzichivharira vachamisa migwagwa kwese kwavari kuenda kunotsvaga rutsigiro.
Kuno zvakare kuti vakomana vezanu PF vanenge vakapfeka matishet ezanu vari kuisa matombo muroad vari kumisa vachamisa kuti vafambe pavari kuita to kana kuti kufamba muprovinsi yeManicaland. Isusu seMDC Alliance tiri kutaura kuti ngazvimire izvozvo, mapurisa ngaamise mailegal roadblocks ari kuiswa nevakomana vezanu PF.
Mutauriri wemapurisa Vaponyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi nokudaro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi. Vachamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe yemotokari dzavo kwacharumbira mudunhu remasvingo svondo rapera nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. MDC Alliance inotiwo vachamisa vakapotsa vaurayiwa pakapfurwa imwe motokari yavo kwamutare nechipiri, asi zanu PF yakaramba kuti nhengo dzayo ndidzo dziri kuita zvemhirizhonga. Kunyange hazvo mufananidzo iri kubuda iri kuratidza nhengo dzezanu PF dzinenge dzakapfeka mbatya dzebato iri dzichiita mhirizhonga kwese kunenge kwaenda vachamisa. Zanu PF inotiwo zvese zviri kutaurwa neMDC Alliance ndezvekuda kusvibisa zita rehurumende pamwe nebato iri pamberi penhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan, avo vari kushanya munyika pari zvino, umo mavari kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvakanganisa upenyu hwevanhu zvakadii. Mune imwewo nyaya, vaimbochengetedza mutevedzeri wemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe vakudzanai Mashumba varohwa nevechidiki vebato iri pamedia center muHarare nhasi pamusangano wavanga vachiita nevatori venhau zvichitevera kukoka kwavaita vatori venhau vachiti vari kuda kufumura mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora, avo vanoti vari kushandisa mari yebato zvisirizvo asi vachangotanga kutaura. Pabva pasvika vechidiki veMDCT vanga vachitungamirwa nasachigaro vechidiki mubato iri uye vari nhengo yeparamende muzvare Yuvhoni Musarurwa vakarambidza vamashumba kutaura vachiti havasi nhengo yebato ravo ndokuvamanikidza kubuda panze vachirohwa mambama nevechidiki ava. Vamashumba vazopotera mune mamwe mahofisi ari pedyo nemedia center mavateverwa nevechidiki ava vakavazvindikita. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vamashumba havasisiri nhengo yeMDCT zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa mushure mekongresi yechimbi chimbi yakaitwa nebato iri gore rapera.
Tamukawo tichiona posta ranga richishambadzira kuti kuchaita press conference pamedia center inenge ichitungamirwa neutungamiriri webato retu reMDCT. Saka zvazvoitika ndezvekuti vatevedzeri vedu vaenda ikoko vachifunga kuti vachanotevera utungamiriri webato. Zvazvoitika ndezvekuti kwazongosimuka hake mumwe anonzi kudzanai Mashumba anga ari nhengo yebato redu akadzingwa. Ndofunga kwane more than 6 months akadzingwa mubato achidzingirwa nyaya dzekuti anga asingauye kubato kubasa. Uyo anga ari mushandi, anga asiri mumwe wevatungamiriri vedu, anga angori mushandi zvake. Nenguva yaakadzingwa anga ave bodyguard yamuzvare Tokozani Kupe vanova mutevedzeri wemutungamiriri wetu vaDouglas Monzora.
Zvichakadai mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba varamba kuti vamonzora vari kushandisa mari yebato zvisirizvo.
Vakasiya basa mugore ra2020 zvokuti nanhasi nyaya yavo ichiri kutongwa kuLabour Court. Saka kuti vazouya neakiseni yakadaro kuti vamonzora vashandisa mari yemusangano zvisirizvo inhando manyepo inhema, nekuti mutemo webato reMDC maadministration handbook inotaura mafambirwo mafambisirwo anoita mari. Vamonzora havasi esignitori webank kunyaya dzemari, signatory ndichitreasurer na secretary general ndo vanobata mari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachenesani Ntungagwa vati bato reMDCT riri kuswera richitamba nenguva nenyaya dzisina basa zvinopa zanu PF mukana wokuisvibisa.
Inonetsa pakuti mhirizhonga inogona kunge yatora nguva yakareba, zvichireva kuti nguva yakareba inopomu kana kuzanuwo inguvawo kuzano. Zvinhu zvakadai so kana tatakutarisa inonzi state propaganda ndozvinhu zvinoshanda. kuona kwangu MDC iri kunonoka kudzidza yatingati political terrain yemuzimbabwe haisisiri terrain yekumbotsvaga kurwisana zvinzvimbo zvemukati nyaya iripo ndeyekuti kana yange iri donzo rokubvisa zano ngatimirire ipapo
vamashumba vazobva vachiita zvekutizira mune imwe motokari yanga ichitozvipfuurirawo zvayo kuti vasarambe vachirohwa nevechidiki ava hatina kukwanisa kuziva kuti vamhanara nyaya iyi kumapurisa here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.